hongu mvumo takuwa mapurisa nzvimbo dzese dzinoti dziHarare, Tare, Gweru, Masvingo, Chinoyi neBulawayo. Saka iko zvino tangomirira musi weSaturday kuti tiratidze. Tida kuedzerawo zvakare kuti tanga takaendawo kuHigh Court nenyaya yacho iyoyo. Masikata ano High Court yasita ikatipa zvakare mvumo yekutiendere mberi neratidze.
Tinonzwa kuti mapurisa akambenga kurambidzai mune mamwe maguta. Chii chazotora nzvimbo kuti mapurisa azoshandura pfungwa achikubvumidzai kuratidzira?
Hatingazivi kuti chii chaizvo, asi tinofunga kuenda kwatanga taita kuHigh Court kwainfluenza vamwe mapurisa kuti achinzwe mafungiro ayo.
Hamuzoshamisiki here maakuona musi wemugovera mapurisa okurambidzai zvakare kuratidzira? Vakupai here gwaro rekuti muenderere mberi?
KuHarare nekuChinoyi tapiwa mvumo yacho iyoyo. Kumwe kwese kuti nango tapiwa mvumo neHigh Court.
Vateereri vangada kuziva kuti zvii zvamuri kunangana nazvo mukuratidzira kwamuri kuita, mucharatidzira nemutoo upi?
Vashandi vanenge vachisangana pamaofisis ezvetu ekumaguta iwayo anambotaura vachabvapo vachifamba vachiratidzira vachienda kumaofisi emaresident ministers kana kuministry of labour. Vakasvikako ndokwavachazoganichidza zvichemo zvavo, inonzi iyo petition muchirungu.